Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera gunyana 14 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yazvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe yobatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza utongo hwejekerere pazuva reInternational Day of Democracy. Kugaiwa kwemagetsi anobva mumarasha kunonzi kuri kukanganisa utano hwemhuri dzinogara munzvimbo dzinocherwa marasha aya. Hurumende inoti kutemerwa kwayakaitwa zvirango neAmerica, Britain nedzimwe nyika ndiko kwapa kuti inyanye kuzemberana neRussia neChina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zuva rekucherechedza utongo hwejekerere pasi rese kana kuti International Day of Democracy. Munyori mukuru wesangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose reUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti gore rino zuva iri rakakosha zvikuru sezvo nyika dzinodarika makumi mashanu dziri kuita sarudzo. VaGuterres vatiwo International Day of Democracy mukana wekusimbisa kurudziro yekuchengetedzwa kwekodzero yekutaura kwevanhu pfungwa dzavo vakasununguka paine utongi hwejekerere. Vaenderera mberi vachiti izvi zvine chinangwa chekuona kuti zvisungo zvekudzivirira masangano ari mubasa rekukurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzeveruzhinji apo anenge achiita basa ravo. Zuva iri riri kucherechedzwawo paine kumbunyikidzwa kweavanorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe. Kutaura kunopa nevakavharirwa mumajere vachinyimwa mukano wekubhadhara mari yechibatiso. Vanhu ava vakasungwa panguva yegadziriro yemusangano wepagore weSADC Summit. United Nations nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti Zimbabwe inofanirwa kuchengetedza kodzero dzevanhu vose pamwe nekutevedza mitemo yenyika pasingatariswi kuti munhu abuda mumba mani. Kugaiwa kwemagetsi anobva mumarasha kunonzi kuri kukanganisa utano hwemhuri dzinogara munzvimbo dzinocherwa marasha aya. Mweya wekufema wakasviba unobva pakupiswa kwemarasha aya unonzi uri kuwedzera dambudziko rechirwere cherurindi munyika, icho chiri kuuraya zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zviuru zvinodarika zvitanhatu 6300 pagore. Kunyangwe hazvo TB ichikwanisa kudzivirirwa uye nekurapika, nyanzvi dzeutano dzinoti TB iri kungoenderera mberi ichiva dambudziko guru muZimbabwe. Sangano reWorld Health Organization's End Tuberculosis Strategy rakabuda nezvisungo zvinofanirwa kutevedzwa nenyika dzepasi rose kuti dzideredze vanobatwa neTB. Chinangwa chezvisungo izvi ndechekuderedza ndufu dzinokonzerwa neTB nezvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana 90% panosvika gore ra2013. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Studio 7 yabata nyanzvi inoongorora nezvezvicherwa nezviwanikwa uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguwu.
Vanhu vanogara kuhange vanofema mweya unokachitsa uchibva kupiswa kwemarasha. Mazhinji acho anenge achishanda pagwenya rinogadzira magetsi enyika. kotiwo zvekare vanoita inonzi coking coal vane mabattery ekugadzira cork vanobuditsa zvekare mweya unokachidza zvakanyanya. Kozotiwo zvekare kune macoal dump kwekuti moto unongobaka wega uchibhebha kana kwemakore. Saka uchingopinda muhange unotanga kutonzwa kukachidzwa.
Zvino kana zvichidaro kuvanhu vari kufambawo zvavo, ko vanoshanda mumigodhi vamirewo papi?
Vashandi vanoshanda pamugodhi wecolliery kare vaimbopiwa mukaka wokumwa wekuedza kuderedza efekti yecarbon yavanenge vachifema, asi mazuva ano aya takanzwa kuti hakuchina izvozvo. Asiwo idambudziko rinobata community yese.
Saka vanhu vari kupona sei munyaya dzeutano?
Paifanira kuti kana iri health care, hurumende yaifanira kuita make sure kuti munhu wese anogara muhange ane free health care, nekuti havafaniri kuti vafe nguva yavo isati yakwana nekuda kwekuti vari kugara muguta rine gwenya remagetsi, magetsi anodiwa nenyika yese. Saka hwange inenge yatingati muchirungu sacrifice zone, kuri kuchekereswa upenyu hwevanhu kuti isu tikwanise kuwana magetsi weevha kwatiri munyika. Panewo zvekare dambudziko remoto unofamba nepasi anonzi macrossing fires. Moto iwoyo uri kuramba uchipisa vanhu, vana variko vakati wandei vakatoremara mutezo nekuti vakawira mumarachya anenge ari kupisa ari pasi ipapo.
Matunhu amuri kubata kune mhuka dzesango dzakawanda, dzinosarawo dzakamira papi?
Mhuka dzesango dzimwe dzinowirawo mumoto iyoyoyo, zvinoita kuti dziite ukasha, zvichiwedzera yatinoti human wildlife conflict. Iko zvino vanhu vakawanda vari kutsikwa tsikwa nenzou, sati zvakamboitika muhange, uwandu hwacho huri kuwedzera. Zvinokwanisa kunga zviri kubva kunyaya yemoto iyoyo, ikatsika moto ikakuvara inoita hasha, kana zvimwewo zvinenge zviri kuitika seclimate change inokonzera kuti mvura ishomeke munational park, zvinosunda mhuka idzodzo kuti dziende kunogara mudhuze nemunogara vanhu.
Kusanduka kwemamiriro ekunze uku, iyo climate change inosangana papi nemarashka aya?
Nauye climate change iyi iri kuwedzerwawo zvekare neiko kushandisa marashka kugadzira magetsi. Hurumende yedu inotaura zvayo pamusoro pekurwisana neclimate change, asi pari kuda kutorwa matanho akasimba kuti nyika inyanye kuwandira kurenewable energy, tirege kuramba tiri kugadzira magwenya matsva emarashka.
Nyanzvi mubasa rezvicherwa nezviwanikwa uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunare muHarare. Zvarwa cheZimbabwe chinoita mitambo yekusetsa vanhu, Lenmore Jonasi, nezuro akapinda mumakwikwi ekupedzisira kana kuti finals eAmerica's Got Talent kana kuti AGT Season 19, izvo zvafadza vakawanda munyika nekunze. Pasmon Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Makwikwi ari kuitirwa kucalifornia aya ane mubayiro wemari inosvika miriyoni imwe chete yemadhora ekuamerica kana kuti $1 million. Lenmore ari kutsigirwa zvakasimba nemumwe anosarudza vanhu kana kuti judge Howie Mandel. Vamwe vari kupepetawo vari kuita mitambo iyi kana kuti majudges Simon Cowell, Heidi Klum naSofia Vergara vari kuti Lenmore anogona kusimudzawo mukombe nechipo chake. Nezuro kwange kwangosara nzvimbo nanhatu sezvo vamwe vanhu vainge vanzi vagona zvekusvika mumafainari kana kuti golden buzzers. Vainge vachopinda mafainari vanoti vekuSpain Sebastian and Sonia, hakuna matata acrobats, muimbi D. Simon nechikwata chinoita zvekutamba cheFootwax. Kunze kwaLenmore, vamwewo vakapinda nezuro vanoti muimbi Richard Goodall, mumwe anoita zvemapipi Solange Cardinali, anoita zvemadrones Sky Elements nechikwata chinoita zvekutamba cheBrand Street, pamwe nevanotamba nembwa Ronnie Sagi and Rhythm. Kubudirira kwaLenmore kunotambirwa nemufaro nevamwe vakawanda munyika. Anoita zvekusetsa vanhu Victor Mpofu, anozikanwa nerekuti Doc Vikela, anotizwa itwa na Jonasi zvinodadisa.
Garamba chinda mbele demo romla mbwa chimukombolera au yine so that mariyo yetu kono kuisa marodzi makagwira vanzira.
Asi mumwe mutambi wechidiki anogara muHarare Aneso Chikonde anotizwa itwa na Jonasi zvinofadza hazvo asi anofanirwa kutaurawo zvakanaka pamusoro penyika yeZimbabwe.
Nyengoti zvake anozongotaurawo zvinongori negative about our country but nekungodisadisa kuno zvinotaura nemagetesi asi hatinofara.
Vanongora nezvemitambo vachishanda nesangano repicture Africa kwaMutare vaIgi Matope vanoti chinano chasvika Jonasi ichi chinopa kurudziro kune vanoita zvemitambo munyika.
Uyo mukana mukuru kune maartist kunyanya steric avo vari munzvimbo dzakasarira kana kuti vari kumareserva nekunyikawo dzadzainya kubudirira kuti ukashingirira ukashanda nesimba unogona kusvika.
Mumwe womuimbi akambotenderera muAmerica gore rapera nemimhanzi yake Tafadzi wa Matiure anoti ari kufara zvikuru nekubudirira kwaJonasi akati
izvi zvemutambo zvekuenda pastage zvinerarama zvine zvazvinovapa muupenyu haasi mabhuku chete anongopinza munhu muofisi achingoita kuti awane mari.
Mukutanga kwemakwikwi aya Lenmo akapiwa mukana wekuenda mberi kana kuti golden buzzer na Terry Cruz mushamarari wemakwikwi aya sezvo ange afadzwa nenyambo dzake. Muma semifinals emakwikwi aya Lenmo aitaura nezve mafirimu kuti anodzidzisa vanhu sei nezvetsika dzeve muAmerica. Aisetsa vanhu zvakanyanya apo aitaura nezvekuti imbwa dzemuAmerica dzinobatwa zvakanaka kudarika imbwa dzekuAfrica idzo dzinoshandiswa mumabasa akaita sekuvhima nezvimwe. Akati imbwa dzemuAfrica dzikanzwa nezvekugara zvakanaka kwembwa dzemuAmerica dzinogona kuita chipatapata kuuya kuAmerica nengarava. Kolenimo akatanga sei zvekusetsa vanhu izvi anotsanangura murukuro yakamboita neStudio 7.
Patakatanga shamwari dzangu dzaitondiseka dzitoti hapana kwazvinoenda zvekusekesa vanhu zvenyambo izvi but ndakarerwa nana sekuru vangu ndo vakatonyaso ndikurudzira chaiko kuti ndirambe ndichienda ndirambe ndichishanda.
Ko vanhu vanozvitambira sei? Makwikwi kana kuti mafinari emutambo iyi ariko musi wa 17 Gunyana asi zvinenge zvabuda mukuvota zvinozoziviswa musi wa 24 Gunyana. Ndakamira Studio 7 muHarare ndini Pasmo Ndlovu.
Vanhu vazhinji munyika vari kukurudzira madzimambo, masadunhu nemasabhuku kuti vanofanirwa kudzidziswa kubata nekutonga nyaya dzinoya mumatare avo sezvo vari kutadza kupa mitongo inogutsa mativi ose. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vari kupa kurudziro iyi kukomiti yeparamende inoona nezvemagaro evanhu nenzvimbo dzinoyera kana kuti culture and heritage iyo iri kufamba munyika yose ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekubatwa kwenyaya kumatare echivanhu emadzishe, masabhuku nemasadunhu. Vanyika dzino madzima vanoti mimwe mitongo iri kupiwa kumatare aya iri kuraswa nematare pamusoro a Major Street.
Mangwana nyaya inongodzoka kana kuti vapa munhu decision kuti mumwe munhu ane mutemo wekuti wakapa munhu munda. Vanoti kana kuti 3 to 4 years ndachirima ipapo apaka. Asi mangwana anodzoka achinzi wakaita zvimambo wakaita zvikunze kwemutemo uyu ndatiri panzvimbo.
Mumwe akapa pfungwa dzake pamusangano wakaitirwa pamurombedzi kwazvimba kumashonaland west vaElvis Honderi vanoti matare echivanhu akawanda ari kutatarika.
Ndekuti chikotano dambudziko chero kuti patinozoti mambo havana simba pamwe vanenge vapindira nyaya isiri yavo. Saka mambo munhu akavazvika ndifanira urayiwapo mambo kuti ayo yaisi yangu. Nyaya yakauya mambo obvuma kuti iyi ndeyangu ndindotonga. Saka ipapo yazvikumbira kuti mupote muchiti nguva nenguva vachuya vachiudzwa pavanotangira ndepavanogumira.
Asi vamwe vakaita sava Charles Nyamangara vanoti matare epamusoro ndiwo ari kutokanganisa sezvo achipa mitongo zvichipesana netsika nemagariro evanhu.
Pandiri kunoapiriswa kumagistrate court ndiri kunoapiriswa kune musikana kana mukomana magistrate akabva kuuniversity of Zimbabwe gore rakapera. But chinhu chaari kunoapira nezvacho inyaya yemakunakuna yekuti amai vakatorana nemwana wavo mukomana. Inini pamutemo wekuchenura nyika yangu panodiwa mombe shanu kana nembudzi mbiri kana nechii kana nechii. But then ndiri kunoapira kuchinora. Doko apili kuna magistrate. But magistrate has not even the slightest of idea of culture yangu nini, chakeni sasei nika yangu ya itiru wa makunako.
Kutonga kwenye haya andiko chete kurikuzeiwa Mugarwe kujombe mudunure Midlands valio chitewe valote mazimambo alikuita zeuori pakupavanu pekugara vachiva badarisa mari izo vanoti zvave kurerutsa chimiro chemadzimambo
dzarangu kutandika pekuvaka munda make inini ndonzi zvinini ndibadzira kuti durazwa mambo yekuti ndivake munda mamudharawa zvirikwe mbuku mangu munda mamudharawa wangu ndobadzira kuti durazwa
ko ivo vari kunza havasi kubata basa nemazvo vari kuti kudii sadunhu katiza gombo vagibson chenami vanoti hapana chakaipa kuti vaende kunorodzwa pfungwa sezvo zvichibatsira munhu wese
zvinonzi kuziva mbuya hudzwa mitemo iri kuchinja verendi de saka teni inopreferwa nemadzimambo chaizvo
mambo ngezi vapita pasi pamire vanoti zvekuti madzimambo ari kutadza basa nekuti kune mitongo yakawanda inopiwa nematare asi ichizoraswa nedare repamusoro kanawo nedare repamusorosoro hazvina maturo
training haana here nyaya dzinoitwa api dzinoatewa dzizonotendekwa parichivi nayi kuti hakuna here zvakadini we matongero amambo ka mambo anotonga nyaya dzechivanhu asi hadzina kichimu yekuti dzinotozikamwa dzinoparwa so dzinodai kana kugaya nyaya yakadai
munyori mubazi rezvemitemo amai Vimbainyemba vanoti zvinonetsa kuti madzimambo adzidziswe nekuti vanotonga zvichienderana netsika nemagariro emudunhu mavo vari kutungamira komite yeparamende iyi mambo nechombo valengton chikukwa vekumudzi mashonaland east vari senator vanobvuma kuti zviri kubuda kwese kwavari kuenda ndezvekuti matare emadzimambo netsika zvinhu zvinoda kuti zvivandudzwe
matare emadzimambo netsika dzacho zvinoda kuti zvivandudzwe
madzimambo masadunhu nemasabhuku vanotonga nyaya dzine chekuita nekutadzirana kwevanhu zvinenge zvichida kuti vadzoreredze kana kuripisa vanhu kumaruwa mambo anotonga nyaya nemachinda ake kana zvipangamazano zvinosarudzwa nekuti zvine njere dzakapinza here kana kuziva zvakadzama tsika nemagariro pamwe nekugona kutaura zvinonwisa mvura dare ramambo ndiro dare guru pamatare echivanhu anosanganisira dare rasadunhu nedare rasabhuku uye mitemo yavanotevedzera haina kunyorwa pasi ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare eKenya Chifamba. Vanova ivo mutungamiri wesangano rinonzi iro shamwari yemwanasikana vachitaura nesu pamusoro pemabasa avari kubata munzvimbo dzakasiyana siyana munyika ekubatsira vanasikana. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro pamusoro pemamwe mabasa amuri kubata munyika pari zvino here?
Isusu mazona tiri kusanda mumaprovinsi mashanu muno muZimbabwe. Tichitsa kuti tipe vasikana mikana yekuti vaone zvikwanisiro mikana yekumvurikwa mune zvinovabviringidza kubudiriro yavo uyezve kuti tinoshanda tisiri tega vasikana vanoenda kumberi asi tinoshandawo nevarume nevakomana tinoshanda nemadzimambo nevechitendero tinoshanda nevagadziri vemitemo uyezve tinoshanda nemapoka ehurumende akasiyana siyana nyaya dzatinenge tichitarisa nyaya uchinga miri, nyaya kupiwa vana kana paka chenge tizuka, tukona kumbuni kizuka nezvibodzwa, zvirikuramba zvichikwira, inyaya dzekubatsira vasikana mumabasa emaoko, uye zvenyaya dzeyatinoti sexual reproductive health rights pachirungu, kuti vasikana vazive kodzero dzavo nekuti tukona vazhinji vacho vari kuita pamuviri nguva isati yakwana, vari kubvisa pamuviri paya pasina anoziva vachipa pavari kubara vana nekuti vari kuzvara vana ivo vari vanawo zvekare uye kumbunyikidzwa kwevana vari pasi makore gumi nemasere tichiita kuti vakwanise kuenda kuzvipatara vakwanise kuenda kumatare edzimhosva uye kuvabatsira kuenda kumapurisa.
Muri kuvabatsira muchivadzidzisa chii pane zvirongwa zvamuri kuita navo?
Zvirongwa zvatiri kuvabatsira nazvo rega nditange munyaya yekuti gore rino wakaona kuti kune nzara kumusha kuzimbabwe kuno kwatiri tiri kuvadzidzisa nyaya dzeclimate change kuti dzinombofamba sei asi tiri kuvabatsira zvakare kuti pari patiri kutaura nyaya dzenzara kumbunyikidzwa kwevasikana kuri kuramba kuchiwedzera tiri kuvadzidzisa kuti vanoenda kupi kwavanokwanisa kuwana rubatsiro vakange vambunyikidzwa tiri kuvadzidzisa zvakare kuti vakwanise kutaura nekusatya vakange vambunyikidzwa nekuti kazhinji vanovambunyikidza ihama dzepedyo pedyo tiri kuvadzidzisa zvakare mabasa emaoko kubvira kune vasikana vane makore gumi chaiwo vamwe vari kudzidzira kugadzira mabhidzi vamwe vari kubatsirana nevakuru kuita zvemabasa emaoko muminda chaimo matiri kusapotwa nevanotibatsira vakasiyana-siyana vamwe vari kuchengeta huku vamwe vanosona atinotipa chirungu mareusable sanitary pads.
Vari kuti ivo nhuna dzavari kunyanyosangana nadzo ndedzipi nyanya vasikana ava vechidiki?
Vasikana vechidiki mavelasi vari kuchema-chema kuti dai zvaibvira paita kubatana kuve nharaunda veukama mumisha matinogara uyezve mumachechi mavanopinda umo kuti vagadzire nzvimbo dzakachengetedzeka dzevasikana nekuti kumbunyikidzwa kuri kuramba kuchiwanda vazive kuti vana ava ndiro ramangwana ndihwo utungamiri hwedu asiwo zvakare vari kutadza kuenda kuzvikoro mari yechikoro haisi kuwanika kare kare vainyanya kusaenda kuchikoro vanga vari vasikana vari kumaruwa asi chero maagentity sebab tikuona zviri kuramba zvichiwanda vasikana vari kushayawo zvekare zvikwanisiro nguva iya yekuteera ikange yakwana kuti zvikwanisiro chete nekukwana kwazvo kuti vamwe vanenge vatorina mapedzi vamwe havatorina zvipfeko zvemukati vamwe vanoshaya vanorwadziwa nemudumbu nguva iye ikange yakwana mapiritsi chaiwo maparacetamol anoita dhora rimwe chete havakwanise kuatenga uye kushayikwa kweruzivo rune chekuita nezvepabonde neupenyu hwavo vakange vasvika pazera rekuziva izvozvo nekuti vamwe vanogara kusina maintaneti vamwe havakwanise kutenga yatinoti data pachirungu vamwe vacho kuti vakwanise kuwana information iyoyo vanenge vari kure nayo haisvike kwavari ndo zvichemo zviri kusangana nevasikana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Johanna Mamombe vanove zvakare sachigaro wekomiti yeEnvironment, Climate, Wildlife and Tourism muzvare Mamombe vachangobvawo zvakare kusarudzwa kuve mutevedzeri wasachigaro wekomiti yenhengo dzeparamende muAfrica yeAfrican Network of Parliamentarians on Climate. Totanga nekuti makorokoto muzvare Mamombe.
zvinokutendai zvekuti nekundikorokoteza kwamaita ichokwadi ndakasarudzwa kuva vice chairperson of the African Network of Parliamentarians on Climate Change. Sarudzo idzi dzakaitika kunzvimbo yeAbidjan kuIvory Coast, vamwe vanokuti kuCote d'Ivoire, musi wa2nd of September, iwo mwedzi uno watiri unoyu. Sarudzo idzi hadzina kungotanga musi wa2nd September. Dzakatangira at a country level, but pa country level unetenge wasarudzwa nekuti ndiwe chairperson wekuona nezve climate change. Then uchibva pa country wakuenda muregion mako, ini ndanotsarudzwa kuita vice chairperson. So takuenda kuAfrica tinoenda takati chairperson, vice chairperson na secretary general tiri vatatu.
Maka kwikwidzana nevanhu vangani kuti muzobuda muchisarudzwa imi?
Kwa vice chairperson panoita 2 ma vice chairpersons muAfrica. So takakwikwidza tiri 4, ndichibva ndakunda ndiri pamusoro ndichiteverwa nemukadzi anovawo chairperson kuDemocratic Republic of Congo, Kinshasa. So takazobuda tiri vaviri, Zimbabwe neKinshasa, tiri ma vice chairpersons veboard iri reAfrica Network of Parliamentarians on Climate Change.
Totarisa iro basa renyu, Honorable Mamombe, rinenge rakanangana nei?
Board iri basa raro tiri kuzvizivira kuti right now takuenda kupera kwegore. Kune kumanyidzana kweConference of the Parties 29, yatinoti muchidimbu COP29, iri kuitwa kuBaku kuAzerbaijan. So nenyaya dzemaconference of parties as parliament, tisu tinozenge tichizoona kuti maframeworks nemaagreements anenge aitwa, tisu tinozoona kuti ngatidomesticatei zvinhu izvozvo. Chechipiri basa reboard is to share my experiences edu as Africa, so that patinoenda kuma international conferences tinoenda takasunga chino chimwe chete pasina anonotengwa nedzimwe nyika dzine mari, vatingangoti the global north. So it's about bringing all African parliaments, machairpersons vanoona nezveclimate change, kuti tipushe nyaya dzeclimate justice, nyaya dzeadaptation, mitigation pasi rose muAfrica. So ndo basa redu ratinenge tichiita. Chechitatu inyaya yekutrengthena capacity, yekuona kuti kazhinji kana munhu uchinge wasarudzwa kuita chairperson munyika mako, pamwe pacho unenge uchitoleka capacity chaiyo yekuti woexecuta sei the oversight role to the executive. So this board gives capacity building, mentorship programs and also opportunities dzekuti isusu semachairpersons tikwanise kudzidziswa how to do an effective oversight to the executive. Chekupedzesera sekuru Jonga chandida kuti nditaure ndechekuti tichange tichizofamba seboard tichinoonawo mamwe maparliamentarians vari kunana Europe, vari kunana America, tichivamobilize kuti vedu wee, onaiwo nhamo yatakatarisana nayo Africa maringe nenyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze. So ndo mabasa iwaya atinenge tichiita across Africa on issues the climate change.
Asi tichitarisawo iyo Africa, Honorable Mamombe, muri kuonawo here pari kuitwa zvikuru zvekurwisanawo nenyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze?
Ndingangoti sekuru Jonga, kubva zvandaita chairperson weEnvironment, Climate, Wildlife and Tourism muno muZimbabwe, ndaona zvakanyanyawo zviri kuitwa, but pane zviri kuitwa izvozvo pane a lot of gaps dziripo. Chekutotanga is the information to conscientize vanhu vedu. Muri yeAfrica, muri yeZimbabwe iri kumbonzwisisa here kutarisana kwatakaita nenyaya dzeclimate change? Vari kuzvinzwisisa here kuti zveshuwa nyaya dzeclimate change inyaya dzaneta pasi rese ende dzinoda kuti isu sevanhu tikwanise kupleyawo our role?
Manga makateerera kumumiriri weHarare West mudare reparamende vari sachigaro weEnvironment, Climate, Wildlife and Tourism, vari zvakare vice chairperson kana mutevedzeri wasachigaro weAfrican Network of Parliamentarians on Climate, muzvare Joanna Mamombe, muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Tabata ashiga kumagumo kwechirongwa chedu kana mchida kutitumira tsamba mbozha zitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Ini ndini Evans Zlininga ndiri mu Washington DC.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Onamukela emsakazweni lomhla ka 14 Bandula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu namhlanje. Amazwe omhlaba ananza usuku lokukhuthaza umbuso wentando kaZulu olwe International Day of Democracy. Abafundi bamaphandleni bavula izikolo behlaselwe indlala kanye lodubo lwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kusasa amazwe omhlaba akhangelele ukunaza usulu okukhuthaza umbuso wentando kaZulu olwe International Day of Democracy. Unobhala jikelele womanyano wamazwe omhlaba o-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi lonyaka usuku loluqathekile kakhulu njengoba kulamazwe angamachumi amahlanu aseqhube ukhetho lamanye azaqhuba ukhetho lonyaka. Kumbiko wakhe uGuterres uthe usuku lolu lupha uZulu ithuba lokugcizelela ukuqakatheka kwamalungelo oluntu, ukulandela kwemithetho kanye lokusebenza kuhle kwenkantolo. Usuku lolu lunanzwa ngesikhathi kulabalwela amalungelo oluntu lama babandla ezombusazwe abalokhu bevalelwe ngemva kokubotshwa besetho samacala agoqela ukubuthana bengelamvumo kanye lokuqoqa ukutshengisela ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu owe-SADC Summit owaqhutshelwa eHarare ngenyanga edluleyo. Umanyano we-United Nations lezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezikhuthaze eleZimbabwe ukuthi likhulule ababotshiweyo laba njalo lihloniphe amalungelo oluntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
EZimbabwe kusadingeka kakhulu ukuthi kuhlonishwe umthetho, kuhlonishwe amalungelo abantu, ilungelo lokukhuluma ungethuselwanga, ungasozibotshwe ngemva kokukhuluma, ilungelo lokucabanga lokho okucabangayo, ilungelo lokuvota ukhululekile, ilungelo lokuthi ube ngumuntu ube lesithunzi sakho. Amalungelo ayiwo aqakatheke kakhulu ukuze umuntu abe ngumuntu, awakagxili ngendlela efaneleyo. Lanxa iConstitution yeZimbabwe iwavikela kahle kakhulu, kuyadingeka ke ukuthi laba basezihlalweni kwenze kube ngumkhuba, bakwenze kube lisiko ukuhlonipha amalungelo abantu, kwaphakamisa, kwakhuthaza, ukwavikela njalo kuso sonke isikhathi, ungakhathalekile ukuthi umuntu wakhona kuleli qembu kumbe kuleli yaqembu.
Ngenxa yokwenzakalayo lokhu eZimbabwe, kuqakatheke kangakanani ukunanza usuku lolu?
Ukunanza usuku lolu kuhle kakhulu ngokuba kuba lithuba lokuthi sike sihlole ukuthi sesihamba isibanga esingakanani ekuhlonipheni amalungelo abantu, sisilela ngapi. Nxa siziqathanisa thina izenzo zethu, izenzo zikahulumende, izenzo zamapolisa, izenzo zezakhamizi nje zizihambele emgwaqweni, nxa uqathanisa lamalungelo avikelwe yi-constitution, lamalungelo abhalwe ngaphansi kwemithetho yomhlaba, kusipha ithuba lokuthi sibone ukuthi yini okufanele siyenze. Ngakho ke kufanele lolusuku abantu balithathe ngendlela enkulu kakhulu, bahlolisise, bazihlolisise, lizwe lizikhangele esibukweni, libone lapho liselela khona, liqondise lapho liselela khona, libambe lapho libambe kahle khona, ukuze ngemva kwakho konke sibe ngcono kulalapho esikhona namhlanje.
Lonyaka i-United Nations Kuthakazelelwa usuku lolu ikhangela kakhulu udaba lwe-artificial intelligence ukuthi ingaphathisa kangakanani ukuthi kube lo mbuso oqondileyo. Nxa sikhangela ke eleZimbabwe singaphi ekusetshenzisweni kwemitshini yakulezi nsuku kumbe i-artificial intelligence kulolu hlangothi?
Asikafiki lapho esifanele ukuthi ngabe sikhona uma kusiza ku-artificial intelligence kumbe imitshini yakulezi nsuku. Ngakho-ke kuseselethuba elihle kakhulu ukuthi ilizwe leZimbabwe lingasebenzisa lawo mathuba e-artificial intelligence ukuthi lizithuthukise, kukhule ezomnotho, kudaleke imisebenzi, kube lula ukuthola ezempilakahle, kube lula ukufunda, kube lula ukuthola imininingwane, information, ulwazi, kube lula ukuvikela amalungelo abantu.
Umnumzana efidlela ncube ingcwethi yezombusazwe njalo ukhokela inhlanganiso emela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association ube secingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Siphinde saxoxa njalo ngalolu daba lomnumzana Kodakwashe Musaka okhokela inhlanganiso edlelana lebandla le-ZANU-PF e-Forever Associates Zimbabwe.
Lilanga lapha okuthuthukiswa khona izimiso nezimiso zentando yeningi emhlabeni wonke jikelele. Lilanga lapho okukhuthazwa khona uhulumende ukuthi baqinise izikhungo lezinqubo zentando yeningi. Njalo singakhangela leli langa sibona ukubana kusekelwa amalungelo abantu kanye nomthetho. Lilanga lapha okuqonqoselwa khona ukuhambisana kwamazwe ngamazwe kanye lokubambana ukuze kuthuthukiswe intando yeningi.
Nxa sesikhangela eZimbabwe lingathi lokhu kumi njani, iyalandelwa na imithetho yelizwe njalo ukusetshenzwa kuhle na emadala emthethwandaba kanye lakudaba lwamalungelo oluntu?
La amalungelo abantu lomthetho eZimbabwe kulondolozwa kakuhle njalo kuqutshwa kakuhle sibili. Singakhohlwa khona ukusebenza kwamadale omthethwandaba ukubana lapha eZimbabwe basebenza egcekeni bengela kungenela kukahulumende, bengela kwethuselwa, besebenza kakuhle, lokho okuyenza ukubana bevikele amalungelo oluntu. So siyathaba ukubana silelizwe elikhululekileyo, ilizwe elilondoloza imithetho, elilondoloza amalungelo abantu. Kodwa nje asikhohlwa ukuthi kulalaba abathanda ukuhlukumeza imithetho, bengahlukumeza umthetho sebefaka kungani ilizwe alilondolozi amalungelo abantu. Laba bantu tena sithi yizigebenga, njalo yizigelekeqe, bamele bengene entolongweni laba bantu. Bengangena kutsho ukubana asilondolozi amalungelo abantu njengelizwe. Kutsho ukuthi sililizwe elivikela abantu balo ezintweni ezimbi.
Umnumzana Kodakwashe Musaka ukhokela inhlanganiso edlelana lebandla leZANU-PF e-Forever Associates Zimbabwe FAZ ube secingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula.
Abafundi bemaphandleni bavula izikolo behlaselwe indlala kanye lodubo lwamanzi. Iningi labafundi lihamba umango omude lisiya esikolo lingatholanga okuya ethunjini okungadala ukuthi abanye bachiye isikolo. Kodwa uhulumende uthi gakho umfundi ozachiya isikolo ngenxa yendlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawana eGwanda South uthi ngaphandle kokuthi uhulumende angenele ngokuncedisa abafundi ngokudla kanye lamanzi lapho besesikolo, iningi lizahlala emakhaya.
Abantu banezikolo kumele ukuthi khona luba bayenze uhlelo lokudla njalo khona babekwenza ngaba lipolishi ngabe ukuthi baphekele isishwala ezilonge bezathola something ezangena esiswini ukuthi umntwana laye ngoba nxa kunje somntwana engadlanga lotho kutshengisa ukuthi ivinso lesikolo vele kasithandi nxa umvusisa isikolo vele uya bekhala ngoba kunye siyakwazi abantwana ukuthi kuncane lokhu bayagcina kusuka la ma-dropouts amaningi kakhulu ebantwaneni besikolo.
Kwezinye izikolo ezigoqela esensimbi primary abazali sebethola amanzi bewahambisa esikolo ukuze abafundi lababalisi besizakale ngoba kungela manzi eduzane. Umsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe unkosikazi Thando Mawuba oyematanamombe uthi bavule izikolo bebhekane le nkinga eziningi.
Isikolo zivuliwe sibili noba nje kuvulwe ababalisi bedonsa izinyawo ngenxa yokuthi iholo akula elimthokozisayo. Ama-school fees abantu babo ababhadalwanga nampo sebesiza njalo bezobhekana labantwana abangabhadalelwanga ama-school fees. Abantwana abalambileyo, abantwana abangalamanzi ngoba izikotsho eziningi amanzi awomile. Sizi kakhulu ukuzabhekana nababalisi labantwana ngaleli themu.
Uphinde wathi lanxa uhulumende sethembisa abafundi ukudla kuza kuba nzima ukuthi kuyefika ezikolo ngoba abazali bengelayo imali yokubhadala izimota zokuthwala.
Okunye okukhona indlala loba nje uhulumende epledge izimpuphu ukuthi abantwana baphiwe ukudla kodwa ukudla lokho kukhatshana ngoba kuzwakala kuse-GMB. Angazi ukuthi izimali zabazali ziyavuma ukuhlangana yini ukuthi beye kuthatha khona. Bekungabe kade kulicebo elihle ukuthi ngauhulumende etsho njalo azama ukuqeda indlala le ubise ukudla kwabantwana eduze uyawabisa lezi thewu.
Ukansila kwa-13 eGaramemba Mnumzana Miklas Ndlovu uthi kumangalisile ukubona izikolo zivulwa kungela manzi.
Indaba yamanzi iluhlupho okumangalisayo. Uhlupho sibilo lokuthi mina wemvele engicabangela ukuthi izikolo azisobe zivulwe. Ewadini yami lapha kulesikolo sensimbi asilodubo olukhulu ngiye ngaze ngabhala ngaso sibili ukuthi khona ngakuyavuma la amabhawuza ngayafakwa. Ye ukudla kubuyile impuphu kuphela. Kodwa udubeni ubonayo oluzahlupha isishebo ngoba abazali imali ukuthi bayikhokhe imali yokuthi kudingwa isishebo. Kukhanya kuzabazimela izaba khona impuphu sibili kodwa isishebo ngikhangelela udubo sibili oluzaba khona.
Isikhulumeli kugatsha lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro uthi urhulumente uzimisele ukuphathisa abafundi ngakho seqoqe ukudla kwabo. Uthi njalo baphakathi kokugebha izikotsho esikolo ukuze balwise udubo lokusilela kwamanzi. Abafundi bemaphandleni bahlezi betshiya isikolo minyaka yonke ngezizathu ezigoqela umango omude okuya esikolo kanye lendlala. Ele Zimbabwe lihlaselwe indlala enkulu lonyaka njalo izizalwana zakuleli ezifika phose izigidi ezilithumi 9 million zidinga ukuncediswa ngokudla. Ngimele iStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Mube.
Okwamanje ke ngidedele usithandekile Mhlanga kancane esipha eziphathelane labesifazane.
Namhlanje weziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala oqoqetsha iqembu lamantombazana angamashishi ele intombi zomhlahlandlela. Sicubungula ukuphatheka kwamantombazana la emcimbini wokunanza ilanga lenkosi umzilikazi ngeviki edluleyo.
Wahamba kuhle kakhulu amatshitshi lawaphatheka ngoba kuvele kulisiko lethu ukuthi kube namatshitshi. Yikho abakhona ngaleso sikhathi okwalifanele babekhona endlileni.
Siyananzelela njalo ukuthi lo nyaka bebekhanya bengegqokanga izembatho zaphezulu njengamashitshi akwamanye amazwe. Lathola yini imvumo kuhulumente kumbe hayi lazenze?
Hayi, kuvele kulisiko lethu livele lithi itshitshi ngalizili ngoba into wami intombi into engakaphinjwa. So vele bona nxa besenza isiko lomtshintshi abagqoki kaphezulu. nokugcina ngenkunkana isiphetana kwakungamabhidi sathi gcwalisa isiko lokwalo sathi kezaliyile lokhana kokugqoka phezulu kokuthini zebe akusiko siyabe sifunda ukungayisiko sitho sakazona inkulumo yenza ukuthi bathi abagqokanga kuthiwe njani njani benzelela into ezininginingi hayi sathi kungesabi noba sasenza isiko lethu naye sathi zamchasisele ukuthi umhlobo ngomhlobo kwesiko ube ndlela yokwenza izinto zabo sike senze amasiko akithi ngokujeleyo ngendlela efanelile.
Liyabathola yini asebekhulile kumbe hayi kubuya abancane kakhulu?
Sinabo sibili abakhulile abazinkombinto abazigcinile silaba bama-17 18 khonapha 19 siyaphezulu sibako kodwa sikhalisa ukuthi itshitshi lise lifundiswe lilimbani afundise isiko lebe ibisina lokuhlabelela izingoma eziqondane namathini sesi labo abakhulileyo sibe nabo abancane baqalise labo bekancane baya bekhula bekhula.
Kuyini kahle kahle elibafundisa khona?
Sibafundisa kakhulu ngokuziphatha. Ukuziphatha yikuzigcina i-hygiene, ukuzihlamba nokuziphatha kuhle. Bese sikhuluma ngokuzigcina ukuthi abe ngumntwana ozazigcina angayi emacansini isikhathi sakhe singakafiki. Umuntu oyintombazana kumele ecansini ngomuntu oyasemzelile wamlobola eseshade nawo khona ukugeza kuyafanana nje lasesikhiweni ukuthi sabafundisa ngokuthi baziphathe njani nxa besiye esikhathini akhengahlambuluke nokuphatha izigqoko zakhe azihlambulule aziwatshe zihlale zihlambulukile. Siya futhi siyabafundisa umthetho nxa befika badlalele kwenzani inhlonipho ukuthi ihlonipha abantu abadala sibafundisele ukuthi bazibumbe babumbeke babe nembeko kumele bazivikele bengayo emacansini esikhathi singakafiki sibatshengise nemikhuhlane yonke ekhona leleyo ingubazi ingulamakwa nokuzithwala umntwana ongaphandle komtshato bayeyisingozi yakho ukuthi umntwana le uzahlupheka kakhulu.
Wona waqhubeka njani umcimbi wokunanza inkosi uMzilikazi? Liyathokoza ngendlela konke okwahamba ngayo. Siyabona ukuthi la mabutho amancinyane ayekhona
wale mnyaka uyemuhle kakhulu. Singathi khona nje sicalisa sisuke kuhazibeni sibuya esithoko kube ngomehluko sivunye ukungena ngapho okusigcoko kubeni sibe singavunyelwa ubaaa khumali bahlasoshe akuthuleke lapha ngiqibeni aphumani masinya kodwa ngiyakuthetha yafika naphana zafika lekhonsathi umntawana wasi-adresa asivalesa umbozo khona lokuyana wasi-adresa kuhle wakhuluma lathi kuhle hhayi sazigabhela kuhlizi imota zethu sazihambela kuhle abantwana labo bazizwa besimelile amatshintshi namabutho amancane njalo sibe nemihlobo yonke ibe khona abedinga bekhona bonke abenaplamshi bebekhona beshubeshakekuleni namathisethi esouth-africa bekhona uhambe muhle kakhulu.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Chabalala onguye oqeqesha iqembu lamantombazana angamatshitshi ele intombi zomhlahlandlela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Ilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga. Siya kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo.
Langala phuma lendaba. Langala phuma lendaba lashona lendaba. Langala phuma lendaba. Langala phuma lendaba lashona lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sisenkayi esigabeni seChayane kuWard 6 lapho okulezakhamizi ezilithumi lanye ezingenelwe ngamapholisa emizini yazo kusikhatshana esedluleyo azibhaxabula kakubi. Inhlanganiso yamagqwetha amela izakhamizi lezi eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi amapholisa la ayevela enkambeni yemanoti police station eGokwe njalo ayesethesa abantu laba icala lokuntshontsha. Ithi amapolisa la ahlabelisa abantu laba ingoma zempi yenkululeko ngolimi lwesishona. Futhi owayesehluleka ukuhlabela kuhle ngoba engalwazi kuhle lolulimi wayevuthuzwa ngokuphindiweyo. Sixoxele linye lamagqwetha amela abantu laba, unkosikazi Priska Dube.
Kwanakanelwa ukuthi yibo abantshontshe idizili, idizili ababengazi lutho ngayo. Amapholisa angena emizini yabo bengelancwadi evunyelweyo ngokusemthethweni ukuthi bengene, beqalisa ukuguduza, befukuza, bedinga. Ekuguduzeni lekufukuzeni kwabo bathi bona bathole lezikhali ezingaba zisetshenziswa imdeni leyi ukwenza amacala thize esigabeni. Ngaleso sizathu basebebutha abantu ababekhona kulawo maguma, bahamba labo. Ekuhambeni labo babaphatha ngendlela engayisiyo ekhangelelwe ngomthetho, nxa kuyukuthi sikhangele isisekelo sombuso u-section 219 we-constitution yethu ka-2013 okubeka mgceke ukuthi amapholisa umlando abalawo kusizalwane zeZimbabwe yiwuphi. They must uphold imthetho yelizwe leZimbabwe.
Libhalele abakhulu bamapholisa incwadi lisithi amapholisa la kumele ajeziswe. Ngubani kahle kahle elimbhaleleyo futhi lifuna ajeziswe njani lawa mapholisa?
Yincwadi esiyibhalele u-officer in charge westeshini leso esikhiphe lawo mapholisa. Sibhalela njalo lo officer esimbiza sithi thina ngu-officer commanding inkayi district ukuthi ebekwazi ukuthi esigabeni sakhe okumele ebe elipholisa elikhulu kule steshini esinjalo esikhiphe amapholisa afike ayenza isiga esinjalo emphakathini. Incwadi esiyibhalileyo balaleli kumele likuzwisise yileyi ebizwa kuthiwe yi-letter of complaint, yiyo eqala indaba. Bese sinika thina ngencwadi leyo umlando wamapholisa ukuthi kabahluze behlole ukuthi kwenzakele yini, and then bona kungakapheli amaviki amabili besiphendule besitshele ukuthi kwenzakaleni. Sesimelele ukuzwa kiwo amapholisa ukuthi baphendula besithini singakakhwezi indaba isiya phezulu size siyefika emthethwandaba.
Enkantolo lapho liyabe lifuna ukuthi abantu laba bahlawulwe.
Yikho kanye sikukhangelele ukuthi sikwenze, ukwenzela ukuthi sidile lalokho esikubiza sithi police impunity.
Lithi lina abantu laba bahlabeliswa ingoma zesishona, kwathi labo ababe sehluleka ulimi batshaywa kakhulu. Ungathini ngalokho?
Okunjalo kuyasilulaza thina sonke njengamaZimbabweni ukuthi sibe lokuhlukuluzana ngezindimi. Kusilulaza ikakhulu futhi nxa kuyinto engenziwa yilabo okumele begcine umthetho welizwe. Ngakho yikho okwenza indaba leyi ingani iyahlukuluza abantu abaningi over and above laba abayibo who went through the whole thing. Ngesizathu sokuthi isisekelo sombuso esisileminyaka elithumi elanye, 11 years, sikubeka obala ukuthi indimi zonke ziyalingana, number one. Number two, sikubeke obala ku-section 56 ukuthi akungabi lokuhlukuluzwa kwabantu ngendimi zabo, ngalapha abavela khona, ngalapha abahlala khona. So, kulama esithi thina yikwephulwa kwamalungelo amaningi kakhulu endabeni leyi, nxa kuyikuthi amapholisa ngempela akwenza.
Unkosikazi Priska Dube ligqwetha. Ubekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthe ubengenelisi ukukhuluma ngoba ubephathekile. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga ntungameli Nkomo, ungadinwa la kusasa. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kaMasikandi osacathulayo ozibiza ngo King Vocalist ephethe isingo yakhe elesihloko esithi Wadlala Ngalo. linsizwa idabuka eKezi kodwa icula ikwele South Africa. Nancy ixoxa lo Ntungameli Nkomo we Studio 7.
Ngizalwa eKezi esigodini sakwaNongola ivillage bomChipsani. Emculweni ngiqale ukucula ngo-2022 lapho ngakhipha khona i-single track, but ngangingekho ngiwa, ngangihamba nabanye abafowethu nje basekhona namanje, basekhona namanje sisesonke impela.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bawuthola njani?
Manje ngise South Africa eGoli, ukuhlala ngihlale eAlexandra. Inamba zami ngu-084-233-7026. Yatholakala and umculo wami anginanhlobo layo ngama-USB, angiyenzanga nama-CD. Ngiwudayisa from ku-YouTube. Yabe ufuna uyakhona ukuxhumana nami bese ngiyamsendela i-link. Nakhona nakhona ngangena ku-YouTube ethi ama-vocalist amahle, uzowubona ukhona umculo wami ku-YouTube.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngicela lingixhase kakhulu ku-YouTube ukulandela umculo wami and ngisezokuqhubeka. Zikhona ingoma eziningi ngo-October, kungaba ne-EP or i-single track futhi engabuya. And eziningi ingoma nginazo, ziningi, but ngokwamandla ngoba ngabe nginamandla amaningi sometimes. Ngicina sengigweme ezinye, ngikhipha ama-single track. Zona kuba yiningi ziningi, but ngo-October ngizorekhoda vele i-1 or 2.
Siyabonga ntungameli Nkomongo ukusipha uhlelo abaculi bethu luyaza olunye uhlelo ngeviki ezayo. Singakehlukanike esikhangele ebezikhokhela. Amazwe omhlaba ananza usuku lokukhuthaza umbuso wentando kaZulu olwe International Day of Democracy. Abafundi bemaphandleni bavula izikolo behlasele indlala kanye lodubo lwamanzi. Olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.